chatana murakanaka muruka simbure uyai 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 no uwandu kuchita zvinhu zvakarongeka ndiye nhasi chaishaineka esimu dzatichengete murara munhu achimhanya makondo mutenawo pano
vachitaura panzvimbo yekasimure kuurungwe apo painge pachitariswa madzimai kuti ane gomarara repamuromo wechibereko here amai Betha Shaw vanoti madzimai akawanda ari kufa negomarara rechibereko kumamisha sezvo vasina mari dzekufambisa kuenda kunorapwa
chirongwa ichi tati chiri raiti pakuti munhu ugare uchiziva paumire nekuti iko zvinoizvi vanhu vari kutambudzika vazhinji vacho vanotozobatwa nezvirwere kudzimba uko otonzi ane kensa anotozosvikira pakufa vasingade kuyazotestwa
amai Shaw avo vatariswa chibereko chavo icho changa chichivarwadza kwemakore matatu vanoti zvirongwa zvakadai zvinofanirwa kuenda pazvikoro zviri pedyo nevanhu kwete kunzvimbo dzinokwirwa mabhazi
dai vanhu hurumende yaikwanisa kuti vatombouya kana kuti muzvikoro zviri padhuze nekuti kwedu ko kune distance umwe munhu anogona kutoita problem yekushaya mari ongonzwa usimbi kuti mari yacho ndeiwana kupi yekuenda kukasimuri nekuti kunenge kuri kure asi vakauya kana kuti pachikoro vanhu vanogona kuiwana mukana wekusvika
mumwe mudzimai atariswawo amai Talent Katora vanogara mumusha mavanyarenda vanoti vanonzwa kurwadziwa pasi peguvhu ravo uye ndizvo zvaita kuti vade kutariswa kuti vane gomarara repamuromo wechibereko
inini ndinonzwa mudumbu mangu muchirwadza zvoti kana wedha yakachinja ndonzwa mudumbu muchirwadza ndosaka ndauya pandakangozvinzwa musesatadhe ndakati ndiyandienda
amai Katora vanoti vadzidzawo kuti madzimai akashandisa mishonga yekudzora nhengo yesikarudzi ane mukana wakakura wekubatwa nechirwere chegomarara repamuromo wechibereko
ndatiza kuti mukadzi unofanirwa kakapfeka mishonga yekudzora kana nyama unokwanisa kusangana negomarara remuromo wechibereko uye wakanzwa kana pazasi peguvhu nemusana unokwanisa futi kuenda kuchipatara unonotarisiwa nenguva nekuti ndo zviratidzo zvekensa uye murume anofanira kuchechodzwa kusvira kuti awane kudzivirira kubata utachiona HIV ne60%.
Mumwe mudzimai amai Maudi Sengwe vanoti kunyange hazvo vakambotariswa gomarara makore maviri apera vatariswa zvakare vachiti vanoda kuve nechokwadi kuti havana kubata chirwere ichi mumakore maviri apfuura chirongwa chekutariswa kwemadzimai kuti vane gomarara here chiri kuitwa nebazi rezveutano rakabatana nepopulation services pamwe nenational aids council muchirongwa ichi vanhurume vari kubva vachacheudzwawo pari zvino urongwa uhwu hwasvika munzvimbo dzinotibatwa Mauya nekasimure Magunje vozopedzisira nechirundu nemugovera
nitiderenziana akafanei
aiwa takafamba kwese maprofita
ndakamirira Studio 7 kukasimure kuurungwe ndini Arthur Chiguriwa.